National Economic Consultative Forum inoparura gwaro rinokurudzira kupedzwa kwehuori senzira yekusimudzira nyaya dzemabhizimisi. Panguva imwe cheteyo, mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti nyika isina huori inovhura mukana wekukwezva vemabhizimisi vekunze. Dambudziko rekushomeka kwemari munyika robatawo makambani akaita seEcoCash nemamwe edzina rembozha anoita mabhindauko ekufambiswa kwemari mumasvingo. Vabereki vevana vakaremara vari kuchema-chema nenyaya yematambudziko akasiyana-siyana avanosangana navo zuva nezuva mukurarama kwavo, ayo vanoti ari kuvashungurudza siku nesikati. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzozeya nyaya dzeuori munyika pamwe nemasimba eboka rinorwisa uori reZimbabwe Anti-Corruption Commission. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa nezvekukosha kwekudzidzisa mwanasikana pamwewo nekutarisa zvakabuda kumusangano weAfrican Union wakapera kuZambia neZuro, uyo waizeyawo nezvekurodzwa kwevanasikana vasati vasvika zera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne 4930 kHz pa shortwave.